Mangbanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 15 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vasaf Mlongwa vakabatsira kuumba bato reMDC vanoshaya. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa cheZimbabwe vanokurudzirwa kudzoka kuzorwira kodzero dzevanhu vari munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nemumwe 231. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu 8055. Nezuro vanhu vanoita gumi nevapfumbamwe 19 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vese ava vakabata chirwere ichi muZimbabwe kunze kwemumwe chete anonzi akadzoka kubva kuNamibia. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevanomwe 47 vafa nechirwere ichi, kwozouya Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi mana 7640. Bato reMDC Alliance rinoti rarasikirwa nemumwe wevakuru vakaumba bato ravo vaSF Mjongwa vakashaya nechirwere cheshuga. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vaudza Studio 7 kuti vaMjongwa vakashaya nezuro uye zvichaitwa zvichaziviswa kana mhuri yavo yapedza kuronga.
YavaMjongwa vanonzi vashaika tatambira mashoko aya anorwadza zvikuru. Semhuri yeMDC tarasikirwa negamba redu, tarasikirwa nemuvambi webato munoziziva bato rakavambwa mugore ra1999.
Pakaumwa bato renyu vaMjongwa vakange vaine chinzvimbo chakadini?
VaMjongwa vanga vari umwe wevanhu vakavamba bato, ndivo vanga vari murongi webasa wekutanga webato reMDC. Vatisana naPresident Morgan Tsvangirai, vana Jesus Wanda, vana Delete Kasela, vana Professor Wolfman Nyuve, vana Nelson Chamisa, vana Sekai Holland, nevamwe vakawanda, vana Tabita Kumalo, vana Getrude Mtombe. Saka musangano warasikirwa, nyika yarasikirwa negamu rakaraka zvipira kuti vana vaZimbabwe vasununguke, vana vaZimbabwe vabve muutapwa weZANUPF.
Bato renyu pane zvariri kurongawo here pamusoro pekushaka kwavo?
Ya, tiri kuronga asi munozviziva kana zviri zverufu tinoronga nemhuri. Mhuri inonga ichitungamirira tichironga pamwe chete. Mhuri inozviziva kuti vaMjongwa vanga vari gamba, vanga vari munhu wenyika. Saka tinenge tichironga tiri pamwe chete kuti tione kuti tiratidze gamba redu zvakanaka murunyararo.
Pachipazikanwa here kuti vangachengetwa zvarini?
Tisatapuwa urongwa hwakazara kuti tizive kuti zvafambiswa sei.
Avo vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare kuHarare neStudio 7. vanhu vari kushandisa zita rekuti hashtag put South Africans first patwitter vari kukurudzira mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga kuti vabude muSouth Africa vadzokere kuZimbabwe vanorwira kodzero dzevanhu variko. Vari kunyora patwitter ava vari kupomera vamavhinga mhosva yokurwira kodzero dzevanhu munyika isiri yavo vachitadza kunorwira kodzero dzevanhu vekuZimbabwe uko vanoti kuri kuchorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya. Vamavhinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti havasi kuzotyisidzirwa nemashoko aya.
Kutaura kwevanhu vasiri kuziva zvachose mashandiro atinoita, ini ndinoshandira sangano repasi rose reHuman Rights Watch rine mahofisi kunyika dzakasiyana siyana, saka hazvinene kuti ndiri panzvimbo ipi, uyezve kodzero dzevanhu hadzina muganhu. Ticharamba tichitaura zvekodzero kuZimbabwe, zvekodzero kuSouth Africa, kuMozambique, kuAngola, kuMalawi, chamhembe kweAfrica kwese tinenge tichitaura pasina kana kutya kana kuvhundutsirwa. Uyezve iro sangano rekuSouth Africa rinonzi kuti South Africans First iroro riri kupesvedzera kuti vanhu vanobva kune dzimwe nyika vashungurudzwe muSouth Africa pamusoro pekuti havasi zvizvarwa zveSouth Africa, zvinova zvinhu zvisina kunaka. Mapurisa anofanira kuti aongorore maitiro esangano iri, tichiziva kuti muSouth Africa mune mukurumbira wekuti nguva nenguva vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari kushungurudzwa vachipomerwa mhosva. Zvizhinji zviri zvemanyepo zvisipo.
Imi mune matanho amuchatora here ekuita kuti mutemo unge uchitora matanhawo? Muchaenda kunomhanyira kumapurisa here pamusoro pechiitiko ichi?
Pane zvino kungotarisa kuti kurombora kusina maturo, ngavataure havo. Hatidzori tsvimbo nekuti kudzoramba takumeso hativhundutswe nezvinhu zvemangamanga izvi. Asi tikazoona kuti vava kuenderera mberi kana kuti vava kusvika kumahofisi yedu, tinotora matanhu akafanira. Asi pane zvino kungotaura kuti kutaura kwevanhu vasiri kuziva vari murima vanoda dzidziso nechenjedzo yekuti vazive kodzero, hatina mutemo watinotyora pamashandiro atinoita tinenge tiri munyika dzakasiyana siyana. Pari zvino handisi chori muAfrica zvachose, saka vanhu vasingatozivi zvachose kuti tinoshanda sei kana tichirwira kodzero dzevanhu chamhende kweAfrica.
Tinoonawo vamazinga kuti dunhu reGauteng rine mutemo wariri kuumba kana bhiri ravari kufambisa rekuti paiswe mutemo unobvumidza chete zvizvarwa zvemunyika iyi nezvekunze zvinenge zviine magwaro kuti zvinge zvichita mabhizimusi munyika iyi, uri kunzi Gauteng Township Economic Development Bill. Munoonawo sei mutemo iwoyo?
Mutemo iwoyo weGauteng Township Economic Development Bill mutemo unogona kurunzira zvakaipa kuti vekunze varambe vachishungurudzwa nekuti uri kudzivisa vanobva kunze kuti vawane mabasa. Chingadai chakaitwa neGauteng kuwana nzira dzekuti munhu wese anoda basa apuwe basa achibhadhara mitero zvakafanira, kwete kutanga kudzinga vanhu. Asi tinoziva kuti inzira iri kushandiswa nevezvematongerwo enyika, nekuti Gauteng iri kuenda kusarudzo mugore rinouya yemacouncillors. Saka zvinogona kunge zviri zviri kurunzira kuti vatange kutsvaga wekupomera mhosva kuti sei zvinhu zvisiri kufamba. Asi hazvina chazvinobatsira kungotsvaga kushungurudza. Uyu mutemo hauna kunaka zvachose, uyezve isu vekodzero nemagweta mamwe tichaona kuti tingaenda sei kumatare kuti mutemo uyoyo utsvetiwe parutivi, nekuti unovhiringidza kodzero dzevanhu. South Africa ine vanhu vari kutsvaga upoteri, vanhu ivavo vanodawo mabasa. South Africa ine vanhu vakatiza kushungurudzwa pasi pemutemo weSouth Africa, vanofanira kuti vachengetedzwe vane mvumo nekodzero yekuwana mabasa muSouth Africa. Saka mutemo uri kuuya uyu mutemo unototyora kodzero dziri mubumbiro remutemo renyika reSouth Africa.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mazinga vari parunare kuLondon naJonga Kandemiri weStudio 7. sangano rinokurudzira madzimai kupinda munyaya dzezvematongero enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Education rinoti rabatana nemamwe masangano kuendesa nyaya yavo pamberi pedare redzimhosva nekuti vari kupokana nedano rakatorwa nehurumende Zimbabwe Electoral Commission pamwe chete nebazi rezveutano rekumbomisa sarudzo dzaifanirwa kuitwa muna zvita gore rino Mukuru wesangano iri muzvare Sitavile Dewa vanoti madzimai nevasikana vari kusangana nezvipenga mpenyu zvakawanda asi havana vamiririri vavo sezvo nhengo dzeparamende nemakanzura avakasarudza akadzingwa
Isusu se Women's Academy for Leadership and Political Excellence WAOPI rinovaboka rinoshanda nemadzimai anoda kupinda muma positions eutungamiri tabatana ne Election Resource Center tikabatsirwa ne Zimbabwe Lawyers for Human Rights kuendesa nyaya yedu pamberi pedare apo tirikupokana nezvakataurwa ne Zimbabwe Electoral Commission ne Ministry of Youth ichiti maelections mabyelections ngambomiswa indefinitely izvo zvinoreva kuti hazikanwi kuti achaitwa rini
chinangwa chenyu ndechei
chinangwa chataendesa nyaya iyi pamberi pehigh court ndechekuti zvinhu zviri kuitwa izvi hazvisi constitutional and zvinopesana zvakare nezvinotaurwa neelectoral act iyo inotaura kuti maby elections anofanira kuitwa panguva yaanofanirwa kuitwa sezvamunoziva kune macancellors anotodarika 50 nema MPs anodarika 35 akarikolewa kuparliament meaning kuti maconstituencies iwayo nemawadza ana vamiririri izvo zviri zvinhu zvatisingatarisiri nekuti pane machallenges akawanda anosangana nemadzimai nevanasikana nevanhu vose maconstituency nemawards but havana vamiririri havana vekuudza saka isusu tinoda kungoti maZimbabweans leadership yedu ingorespecta zvinotaurwa neconstitution
asi hurumende inoti yakamisa sarudzo idzi kuri kuedza kumisa kupararira kwecoronavirus munozviona sezvisingakodzeri here izvi
tikatarisa kune dzimwe nyika dzakawanda muAfrica na South Africa ana Burundi ana Guinea ana Malawi vamwe vakatoita maelections vamwe varitogadzirira kuita maelections even muCovid-19 muno so zvinhu zvinoshamisa kuti Zimbabwe chete ndo inoti isusu hatikwanisi kuita maby elections tikatotarisa neAmerica kune vanhu vakawanda zvekuti vakabatwa neCovid-19 vari kutoprepare kuita maelections next month so zvinhu zviri kuita kuti manje vanhu vatange kufunga kuti pamwe pane zvimwe zvikonzero zvisinei neCovid-19 zviri kuita kuti hurumende ide kupostpona maby elections
imi sesangano rewelpe chii panyaya iyi chinobatsira zvinangwa zvenyu nemadzimai ari musangano iri
isusu seWAOPI tinoshanda nemaaspiring women leaders aya tinotrena tichimentowa tichikochawo kuti vakwanise kubudirira mumaelections anosanganisirwawo maby elections so tine madzimai edu akawanda zvikuru ari kuda kuparticipata maby elections vari kufila kuti vaaredhi kuita macancellors kana kuti maMPs ndosaka muri kuona pamapepa zedatendesa kucourt vazhinji vacho madzimai ari kuti aiwa isusu hatisi kufara nekuti varudawo mukana wokupinda mumaleadership positions sezvo isusu veWAOPI tiri vanhu vanokurudzira 50-50 representation mumaleadership positions ese so tinongovimba kuti dare richatongonya yedu zviri pachena zvisinofevha vokwanisa kutaurira president nevezeki kuti vadeclare maelections maby elections eParliament necouncil azokwanisawo kuitwa mune zvakanaka murunyararo
nyaya yenyu ichanzwi kwarini
vehigh court vati vachazotizivisa kuti nyaya yedu ichagarirwa pasi rini asi vatambira mapepers edu saka tichangoramba takangomirira nekuti ikesi yataendesa pamberi pavo chimbi chimbi nekuti iri kukanganisa maviolations evanhu ekusarudza vatungamiriri
avo vange vari mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Education muzvare Sitavile Dewa vari parunhare kuHarare neStudio 7 Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kutambira nemufaro mutongo wakaturwa nemutongi wedare rapamusoro Justice Evangelista Kabasa wekuti imwe shirikadzi amai Manesi Ncube vasadzingwa mumusha wavo kumpoi kuPlumtree. Amai Ncube vainge vadzingwa mumusha uyu munanya mavhuvhu nevavakidzani vavo vachinzi vainge vasiri kuchengeta mwana wavo uyu akazoshaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
KuPlumtree sekusara kwamaita mai Manesi Ncube wanova shirikadzi vakasangana netsaona nedambudziko rekuti wadzoka kuPlumtree vachibva kuBotswana kwavanga vachino zamawo kubata-bata kuti vawane chouviri zvekurarama. Vakadzoka vachinovigawo mukunda wavo kana kuti mwana wavo mwanasikana wanga akaroorwa ikoko pavakadzoka kuti vanovigawo mwana wanga shaika. Ndopa wakaudzwa kunza iyo hatisi kukuda pamutanha pano munharaunda muno. Saka wakaudzi nakanzela nasabhukweko hatisi kukuda kuvhili kuti vagare kumpoi village yamatavara kuPlumtree.
Vaipomerwa mhosva ipi chaizvo apa vamafunda yakapa kuti vanzi vazodzingwe mumusha kana kuti vade kudzingwa mumusha?
Vakapomerwa mhosva yekunzi kasiya mwana uyu saka hatisi kukuda pano. Saka wakachema wakabatawo magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Sezvamunoziva kuti magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights akatekeshera ari nyika nyika yose. Saka wakazobata magweta edu anoshanda ari kuMatabeleland kuBuruwayo ikoko and nyaya iyi wakaendesa kuHigh Court wachiita zviri kuitwa izvi zvino zviri pamutemo.
Sei vaiti apa pari kutyorwa mutemo?
Muna hafanu kungonzi tako kudzinga kata kukupuzira dzimba. Dzimba dzimba dzao imwe imba yao yange yato kupuzwa wagari weko kuPlumtree wakabatana na kanzila wekumunaranda imomo. Saka High Court yakazo pamutongo manje manje kuti hazifanu kuitwa zvekudzinga mai Ncube iwawa kuti wabve munaranda imomo. Saka zvakamiswa zvese izvi.
Dare rakapa mutongo wekuti kudii apa?
Sabhuku ikwavo na kanzila na wangu mavillages wakatonzi amfane kunga mshito neta shirikadzi gisie gare mune zvakanaka. Saka tiri kufara kuti darere High Court rakapa mutongo uyu kuchengeteza kodzero dzevanhukadzi kana dzimai anobatwa zvakasiyana nemadhurume. Tiri kuona pane discrimination, tiri kuona paine kuita zvatoti muchirungu ndiyo ma primitive treatment madzimai zvinhu zvaiitwa kare kare tiri kuona zviri kuitwa mugore rino iri zvinhu zvisingafadzi izvi kusiyanisa mabatirwo avanhukadzi nemabatirwo avanhurume munyika yedu. Saka tinofara nemutongo wakapiwa nedare reHigh Court kuenzanisa kuti hapana anofanira kutora mutemo kuisa mawaka ake shirikadzi mai Ncube. Tiri kufara kuti vari pamba pavo vari kuendera mberi neupenyu hwavo.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mugwaro ratumirwa kuvatori venhau munyori wePublic Service Commission Ambassador Utaunashe vanozivisa vanoshandira hurumende kuti mari yavo yeCovid-19 yomwedzi wapera Gunyana kana kuti September inoita madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica US$75 vachange vachiipiwa pamwe chete nemihoro yavo. Vautaunashe vanoti izvi zvinoreva kuti mushandi wehurumende wepasi pasi B1 anenge ave kutambira madhora emuZimbabwe 11,350. Apo murayiridzi achiri kutangidza kushanda D1 achapiwa madhora emuZimbabwe anoita 12,591. Kukuwo mugwaro ratumirwa kuvatori venhau Commission ye Zimbabwe Human Rights Commission inokurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzevanhu sezviri mukumbiro remutemo. Yave nguva ini vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini wana mukoma wande wana joga kandi mire washamari mose studio 7 tinokutenda nebasa ramunoita munotudza zvokuitika munyika ndikukumbira kungotaura pamusoro pehurumende yamunangagwa vamunangagwa nemakurukota avo vanofungidzira kuti zvimwe kutonga kurwadzisa vanhu kana kuti kutonga nedemo ndiko kutonga aiwa munhu kana uri mutungamiriri unofanira kudiwa nevanhu munhu kana uri mutungamiriri unofanira kuti vanhu vakuvhitsirire pane zvaunenge uchipomerwa zviri kuitwa navamunangagwa zvinongoratidza pachena kuti vamunangagwa vanozviziva kuti havadiwi uyezve vamunangagwa kuenda pachinzvimbo kwavakaita ndosaka uchiona vachinetsana kana nezanupf havana kusarudzwa neutungamiri hwezanupf nekudiwa asi kuti vakasarudzwa vakazviisa ipapo nechisimba nekuti vakanga vasingadiwe nevanhu dai vakanga vachidiwa nevanhu chero kana muzanupf chaimo chaimo mungadai musina kupokana kunetsana kana kudzingadzinga vamwe kwavari kuita nekufungidzira kuti havasi kudiwa chipo chekutonga vamunangagwa havana asi vari kushandisa mbabvu vachishandisa mauto nemapurisa asi vakuru vakati tisingapere chinoshura chimwe nechimwe chine nguva yacho hapana musi usingasvike zvese zviri kuitika kushungurudza vanhu asi mwari vane mhinduro yavachavapa vana charamba vana matema danda vana mugwadi zvese izvamunotaura nekuita mwari harizi benzi musafungidzire kuti kuchema kwevanhu kwavanenge vachiita mukafungidzira kuti zvimwe imimi makangwara ponja wakomana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo huwandu hwevanhu vari kubata chirwere checovid-19 huchiramba huchikwira muAmerica nemunzvimbo zhinji pasi pose. Vatori venhau vari kuti hurumende yavaDonald Trump iri kufunga zvokushandisa chirongwa chinonzi herd immunity, icho chinoti kana vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere chinotapuriranwa pano zvosvika pachinhano chekuti vanhu havachabatwa nechirwere ichi. Asi kuti izvi zviitike panofanirwa kunge pafa vanhu vazhinji. World Health Organization inoti herd immunity haisi nzira ine hunhu yokurapa vanhu munyika ipi zvayo. Hurumende yeAmerica haisati yataura pachena kuti inoda kushandisa nzira iyi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze nezveherd immunity.
Kana tichiti herd immunity kutsanangura kana kuti zvinoreva kuti vanhu vakawanda munharaunda kana kuti munyika vakabatwa nechirwere vakapora kana kuti vakapiwa nhomba inodzivirira chirwere zvekuti vakawandisa vacho vaakukwanisa kuti kana vakaexpose kana kuti vakasangana neurwere uhwu havacharwara nahwo nekuti miviri yavo yatova nemasoja ekuzvidzivirira nekurwisana nechirwere ichi. inzwi rakanaka rokushandisa kana kuti rimwe rinoreva kuti herd immunity rinonzi community immunity zvichireva kuti vanhu vari munharaunda kana vanhu vari munyika kana munzvimbo yakakura vakwanisa kudzivirirwa kubva kurwere again zvinogona kuitika nenzira mbiri yekutanga ndeyekuti vanhu vakawanda vanenge varwara nechirwere ichi vakapora yechipiri ndeyekuti vapiwa nhomba inenge yakagadzirwa namazvikokota inovadzivirira nekuvabatsira miri yavo kuti varwisane neurwere uhwu nekuzvidzivirira ndo zvinoreva herd immunity.
Inoshanda sei?
Herd immunity inoshanda muzvirwere zvinotapuriranwa atingati infectious or contagious diseases. So mienzaniso mukaona zvimwe zvirwere zvino zvakashandisa herd immunity mukatarisa segwirikwiti somienzaniso vana mahumunya kune zvirwere zvakawanda zvekuti hazvichanyanyo kupararira munzvimbo kana kuti muvanhu nekuti vanhu vakawanda vakazvirwara vatova nemasoja zvinosanganisira vana chibhokisi kana vana porio nezvimwewo.
Kune kwakamboshandiswa herd immunity here ikabudirira?
Herd immunity kana kuti community immunity inoshanda pasi rese zvandamboreva kuzvirwere zvinosanganisira vana gwirikwiti vana mahumunya vana zvibhokisi nezvimwewo zvirwere zvakati wandei asi kune zvimwe zvirwere zvinoita kuti zvinotadzikana kuti herd immunity isevenze.
Herd immunity inogona kushandiswa kurwisa COVID-19 muAmerica here?
Kana tonangana nenyaya yeCOVID-19 saka kana todzokera COVID-19 harisina tava neumbowo hwekuti chekutanga herd immunity inogona kusevenza here uye kana vanhu vanenge vamborwara neCOVID-19 vakapora vanonge vava nemasoja akasimba here anokwanisa kuvadzivirira kuti vasazobatazve utachiona ihwohwo hweCOVID-19. Tatova neumbowo pari zvino somuenzaniso kune murume wekunevada akarwara neCOVID-19 akarapwa akapora akazoibatira zvikare asi paakazoibatira kechipiri yakatouya ine ukasha hwakanyanyisa asi iyoyo muenzaniso yekutiudza kuti hatingava negutsikano yakasimba yekuti kungogona kuita herd immunity munguva inozotevera.
Asi sei vana mazvikokota vachiti herd immunity haisi nzira yakanaka yekurapa vanhu nayo?
Kana totarisana neCOVID-19 patisati tava nenhomba haisi nzira yatingati nzira yakanaka sezviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika yokuti vanhu vazvidzivirire kuCOVID-19 nokuti panofanira kunge patombofa vanhu vakawanda sezvandaureketa panogona kufa vanhu vakawanda chaizvo vanogona kupfuura mamiriyoni matatu evanhu vanenge vafa kuti pave vane vanhu vakawanda vanenge vabatwa neutachiona usvu kuti tinogona kunge tava nevanhu vane udzamu vekuti munharaunda kana kuti munyika ino yeAmerica somuenzaniso vazonzi tizoti tava nevanhu vakawanda kana kuti tava nehead community tava nevanhu vakawanda vakaexposwa saka vanokwanisa kuzvidzivirira uye hatisati taziva kuti kana munhu akarwara nayo kamwe chete zvatokwana here zvekuti akutova nemasoja ane udzamu hwekuti kana akasangana naye zvakare anokwanisa kuirwisa.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kumusha zvishavani sounds nekambo kavo chitototo sezvo nguva yedu yapera tomukasa zvange zviri munhau dzanhasi. Vastaff Mdlongwa avo vakabatsira kuumba bato reMBC vanoshaya. Weta rinorira kodzero dzevanhu vari chizvarwa cheZimbabwe vadewa mazinga vanokurudzirwa kudzoka kuzorwira kodzero dzevanhu vari munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu dzedu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanona Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.